Why? Moria Zimbabwe, zinomukamishira mutongwa chedu chevechidiki chandinopakurirai svondorega rega ini ndini Michael. Nhasi muchirongwa tina vaElvis Mugari avo vanorwira kodzero dzevechidiki. Tiri kurukura pamusoro pemusangano weAfrica Regional Forum on Sustainable Development uyo wakapeta China apfuura kuVictoria Falls. Takabata zvizhinji pamusoro pemusangano uyu chipiri apfuura pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa The Connection. Saka kana musina kuona chirongwa ichi endai papeji redu reFacebook paVOA Shona mungotsvaka chirongwa cheThe Connection mukanganwe kutinya pakanzi share kuitira kuti vamwe vasinawo kuwana mukana wekuona chirongwa ichi vaonewo mukana wekuchionawo. Pari zvino ngatiendei kuna vaMugari tonzwa maondo avo pamusoro pezvakabuda pamusangano uyu. VaMugari, ndinomugamuchirai muchirongwa. Tiipewo maondo renyu pamusoro pekukosha kwemusangano uyu weAfrica Regional Forum on Sustainable Development.
Ndinotenda. Ine maonero angu musangano wakaitwa kuVictoria Falls musangano wakakosha. Kuri tikatarisa musangano uyu une donzvo rekuti sustainable development. Kureva kuti nzvimbo yeAfrica ingabudirira sei.
Tichitarisa zvakabuda kumusangano uyu takaona vechidiki vachikurudzira vakuru vehurumende uye vemasangano akasiyana siyana angariko kuti vaendere mberi vachishanda pamwe chete nevechidiki. Tipewo maonero.
Pavakuru vese varipo izvezvi tikatarisa vane mazera anavo munangagwa nevamwe vatungamiri venyika 2030 vanenge vasisipo. Saka kubatanidzwa nekushedzwa kwevechidiki kuti vave panzvimbo zvinoratidza kuti urongwa hwesustainable development hunoramba huchiitika sezvo vechidiki vari vakawanda muAfrica. Saka vechidiki mazivhoe.
Takaona sangano reUnited Nations richiti riri kutanga chirongwa chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica chichivabatsira munyaya dzezvekushayikwa kwemabasa, munyaya dzezvedzidzo nezvimwewo. Mune chivimbo here chekuti chirongwa ichi chichabatsira vechidiki vekuZimbabwe?
Donzvo riri kuuya neUnited Nations rekuti rinoda kubatsira neurongwa hwokuti zvibatsire vana vemuAfrica vari economically active vadiki vawane mabasa, vawane zvekuita Africa kuti ibudirire. Zvinova zvo zvinotifadza. Chirongwa ichocho chinondwa chakanaka, asi chirongwa ichi chichabatsira vana vemuZimbabwe necondishoni imwe yekuti tangwarira, nekuti kune zvirongwa zvakawanda zvinoitwa nemamasangano akazvimirira ega aida kubatsira vechidiki muAfrica kunyange muZimbabwe. But tinozoona kuti mari dzinouyiswa nevanhu nemasangano akazvimirira ega dzinobva dzadiwa. Chirongwa chinoitwa neUnited Nations chibatsire, hachifanirwi kuti chega chiitwe maoko ehurumende.
VaMugari, chirongwa ichi chakakoshesa zvikuru zviga zvekusimudzira magariro evanhu kana kuti maSDGs. Pakataura mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati chirongwa chehurumende yeZimbabwe chevision 2030 chinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe inokoshesa zvikuru zviga izvi. VaMnangagwa vakaibva vaendera mberi vakati nyika yeZimbabwe yakatanga kare nyaya yekushandisa michina yechizvino zvino mukusimudzira upfumi hwenyika. Tichipedza chirongwa chedu, tipewo maondo renyu pamusoro pezvinhu.
Ina handiwirirani nemashoko ava Mnangagwa. Chinoitika ndechekuti kuti vanhu vabatsirwe munyika, kuti mhuri yenyu ibatsirwe vahove, munofanira kutaura chikumba hakuna hupfu, munofanira kutaura chikumba hakuna chekudya. Izvozvo zvinoita kuti vanhu vabatsirwe. VaMunangagwa vanofanirwa kubuda pachena. Zvavari kutaura kuti Zimbabwe yakatanga kushandisa mishina yemazvino zvino. Zimbabwe haina kutanga kushandisa mishina yemazvino zvino kuvandudza mararamiro kana masustainable development goals. Why? Nekuti tikatarisa munyika yese Zimbabwe izvozvo hamuina mishina yemazvino zvino iri kushandiswa. Hatisi kuona direction yekuti vision 2030 iri kuimbwa nezvanuTF navaMunangagwa ine chainobudisa here? Hapana. Izvozvo zviri kutiratidza kuti kune kwatiri kuenda nevision 2030.
Aiwa, tinotenda zvikurusa vaMugari. Nguva ndiyo yadyanana. Mhuri yeZimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu cheyanhasi. Nhasi muchirongwa tanga tina vaElvis Mugari avo vanorwira kodzero dzevechidiki. Ngatisanganei chipiri uno pachirongwa The Connection, apo tichange tichikurukura nevechidiki vanoita nezvekurima tichibata nyaya yezvara iri kutarisana nevazhinji munyika. Kwamuri zvinhu zvakamira sei, uyezve dambudziko iri ringagadziriswa sei? Ndiyo nyaya yatichange tiinayo pachirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection. Chirongwa chinosangana 8 PM chichipera na9 PM pafacebook peji redu reVOA Shona. Chipiri uno, nguva yangu ndiyo yadyanana. Mhuri yeZimbabwe anokuonekai nemufaro. Ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.